Zvekwata zviviri izvi zvakatatarika mumitambo yazvo yekutanga ndokutora point imwe chete chete izvo zvakasiya upenyu hwazvo huri pakaoma makwikwi aya. Kokundwa kana kuita mangange zvekare kunosiya zvikwata izvi zvatarisana nekubuda makundano emukombe mukuru uyu. Dynamos eri kusangana neyadha muNational Sports Stadium mangwana, Capes United ichizotevera nesvondo apo iri kusangana neHarare City munhandare imwe cheteyo. Ko Dimbare maziso ese ari pamurairidzi wayo Tondera Indiraya oyo akapiwa nguva nemari yokutenga vatambi vaanoda kusimudzira chikwata ichi. Anoita zvekushambadza zita reDynamos vaEmmanuel Machinya vanoti vateveri veDimbare vari kutarisira zvakawanda kubva kuna Ndiraya zvichitevera mari yakabuditswa nechikwata chavo chichitenga vatambi vatsva.
Fans of Dynamos, vanhu vanotarisira kuti Dynamos iwine magames ese ainotamba, saka pressure inenge yakawandira kuna coach.
Svondo rapera, Capes United yaive yakarohwa 2-0 neyadha ndokudzora kuita mangange 2-2. Murairidzi wayo Darlington Dodo anoti anofanira kushandura maitiro kubva pamatambiro ayakaita neyadha.
Zvatinoita iko zvino ndezvekuti toda kuramba tichishanda, tinofanira kuonekwa tichikwakuka tichinogadzirisa kuti tione tichichinja zvakare kuti tiite zvatoda.
Asi Black Rhinos, Chicken Inn, FC Platinum neHighlanders hadzina matambudziko kunge eDimbare nemakepe-kepe. Kugona kunenge kudada, inowana tikiti rekuenda mumakota finari kana ikarova triangle mangwana. Chikwata ichi chiri kubaka moto unotyisa chichitungamirwa naRodo Chinyengetere pamwe naDonald Teguru. Hondo yezvikwata zvemasoja iri musakubva stadium mangwana zvekare apo Black Rhinos iri kukweshana neCranbourne Bullets. Mumwe wevatungamiri veRhinos vaWellington Mabiginye vanoti varoda kutora mukombe uyu nekudzora chipembere cha1984.
Itori shuviro yedu yekuti dai taenda kumberi tasvika mufinal tatorawo mukombe kuti tidzokere kuRhinos ya1984-87. Totoshuvira tichashanda kuti zviite saizvozvo.
Asi mutambo mukuru svondo rino ndeuyo uri muBaba Field Stadium nesvondo apo Chicken Inn iri kutamba neBoso. Vavakidzani vaviri ava vari kubvira moto zvekuti veruzhinji vari kutya kudoma chikwata chavanofunga kuti chichakunda. Mimwe mitambo ereko yakamira seizvi: Bulawayo Chiefs vs Bulawayo City, Ngezi Platinum Stars vs Wawa, Tenax vs Manika Diamonds, ZPC Kariba vs Herentals. Makundano echibuku Super Cup aya akatanga zvine mutsindo svondo rapera apo zvikwata zvakakanda zvibodzwa 25 mumitambo miipfumbamwe. Asi vatsigiri venhabvu havasi kubvumidzwa kupinda mudzinhandare nepamusana pemitemo inobata chirwere checovid-19, asi vachange vachiona mitambo iyi paterevhizheni nepamadande mutande. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.